1500 and...
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 8 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana 34. Vanhu vese gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nemugovera vakadzoka kubva kuSouth Africa. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, ichiteverwa neMatabeleland South neMasvingo. Gweta rinomirira vatavanhu mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yokuvhiringa kufambiswa kwemitemo. Vamakanza ndivo gweta rinomirira vatavanhu mupofu vanozivikanwa segweta ravaNelson Chamisa munyaya yavari kupomerwa yekuti vakashandisa zita remunhu wenhema mumagwaro avakaendesa kumatare edzimosva munyaya yokukwikwidza kudomwa kwemuchuchusi mukuru vakumbirai hodzi. Gweta ravamakanza vapaida mwoyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa Studio 7 kuti magweta ave kusungirwa nyaya dzisina maturo vachiti vamakanza vakavharirwa kuMorris Depot uye vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi.
Chiri kuitika apa ndechekuti tine gweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri mukana muchirangarira kusvikira pfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Bani Mpofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapointwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wanga ati ndiye auya kudare achichallenja kuapointwa kwaprosecutor general haexisti munhu uyu achinzi Simba Rashezuzi. Saka mukusunga kwaMpofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kubva kune malawyers. Saka lawyer rairepresenta Simba Rashezuzi ndivamakanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei. Ndopavaudzwa kunzi vari vasungwa. Mhosva yavo iri yekuti ivo vanga vakacreata munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashezuzi asiko.
Ivo vaSimba Rashezuzi varipo here?
VaSimba Rashezuzi varipo. VaSimba Rashezuzi vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna ndira kurela pira dopa ka yendeswa application ni kukonu koti ya yendeswa application ni wasparashe zuze ni ya ito ya katangwa wakadaizu wakavirikie siku mapurisa wakarakiza ID yao ni passport yao wakasaina ife kutiwa prove kutindoa angara saina application wasparashe zuze mzwara nasra kare wabudisa yu video wakari kukonfirma kutivariku wakabudisa shakari shitupachao ni passport wakati wari kwa wasimbarashi Yesusi
chisha muri kuona paka na mapulisa wa chita sunu shakadari asi umbo huese huripo muno shufambisa se paka dari hapa
kuona kwedu izu shaku paku shunguruzwa kwe maguita chivari kushunguruzirwa ndiyo mapulisa wangatu siwa kuti maguita wari kushunguruzirwa ina kutimuka tarisa awasi wa mpofu chiete kana kutiwa ama kanza chiete wa kushunguruzi kwa panyaki waka komishna affidavit wa mwadvocate shakari choice damiso waka daizu wa shakari kumapulisa musuwe satati waka confirma kuti waka wona wa simbarashi Yesusi waka confirma waka wona shitupa chao waka wona madocuments awasuse waka ita kuti wasuse wapike kuti kwa wari mrizi waftafiti waka itaisho ushoshu kakomishinwa saka ukuhisu atishanzi wisisi kuti kana vichinzi muna haka create kwa iyo muna hariku jino rewe kwa tiri kwa kushunguruzi kwa kwe maguita chino wachinu chino chikashika maza mkatminika ya Zimbabwe takatari sana ne rule of law kuti ino sunga iyo ikiproteteka ili mkatminika muno kana shosha kadao
saka iko zvino nyaya yakamira papi yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini
vamakanza vavharirwa mushitokisi tirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusi wemuvhuro ndopatirikutarisira kuti vange vachiendeswa kudare asi zvikakonewa mutemo wedu unoti vanofanira vapiya mukoti within 48 hours kuti vachinge vasungwa
avo vange vari gweta ragweta tapiwa makanza vapaida moyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kuHarare neStudio 7. Mukuru Musanganore Platform for Youth Development Trust Vaklaris Majuku vanoti vamwe vanhu vekumanikaland vave kutyira kuti vanhu vari kutiza munzvimbo dzavari kunzi vambogara kana kuti quarantine centers nevamwe vari kupoya pamiganhu yenyika zvikuru kubva kuMozambique vanogona kukonzera kupararira kwechirwere checoronavirus mudunhu ravo. Pari zvino manikaland ine vanhu gumi nevaviri vabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi yekumanikaland, Blessing Zulu West Studio 7 abata vamaduku.
Kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa tinoita kuita panic nekuti tinonyatsoziva kuti kurongeka kwatakaita kunyanya kumanikaland hatina kunyatsorongeka zvibhehlera zvizhinji zvekumanikaland kwanga kuri kungotaura kuti vakagadzirira asi hatina kunyatsogadzirira sekuti ndikada kukupai muenzaniso wezvipatara zvizhinji zviri kuChipinge. Chipatara chaChipinge district hospital ndochakanzi chichange chishandiswa uye vakakumbirazve kune chimwe chipatara chekuMount Selander chechechi yeUnited Church of Christ Zimbabwe asi zvipatara zvemukasvika iko pari zvino hazvina kunyatsorongeka mishonga kana vana mikoti variko ndevaya vari kungotarisira kuti pamwe zvinhu zvicharamba zvichingonzi haiwa zvaakutopera COVID yayapera kana vanhu vakanyatsowanda sezvaakuda kuitika izvi hapana kugadzirira kuripo.
Zvino chii chinoitika kana uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi ukaramba uchikwira?
Kana zvikatotika izvi tinenge tasvika panguva yekuita panic hapana kunyatsogadzirira. Zvimwe zvipatara zvisiri izvi zvakanzi ndo zvichange zvichengeta vanhu vequarantine zvishoma shoma tingati kuChipinge kune chipatara St. Peter's Mission kana kuti Veneka kana kuti Manjire kana kuti Kwasibuwe zvipatara zvekuti kana mishonga chaiyo yekurapa malaria vari kutotadza yanga ichiitika kana munhu achinge arwara kana vari kunoita kuzvara kana zvimwewo zvirwere zviri kuitika zvagara zvichifanira kunge zvichirapa kuzvibhedhlera izvi havasi kutokwanisa.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya dzemishonga idzi?
Vanhu vanenge vachitonzi mishonga yamuinaya endai munotenga kumafamasi ndichitarisa chirwere cheCovid nemukurumbira wachaita nekurudziro yatiri kuita kakuronga katinako kumanyika rendi sezviri kungoitika nyika yose kuronga kwacho kwakaita kushoma tinongoona vezvematongerwo enyika vachingori mhanye apo neapo kunyanya vari mutask force yekumanyika rendi vari kumhanya mhanya zvavo asi kunyatsorongeka kuti tichiti takagadzirira chokwadi nechekuti hatina kunyatsogadzirira zvikaitika tinopera
asi nenyaya yekuti vanhu vanokwanisa kungodarika pa nemimwe miganhu vasina mapasipoti hamuzoonewo here zvichizokonzera matambudziko akatonyanya
dambudziko riri kunyanya kuitika kumiganhu yedu tingati sekumozambiki nharaunda zhinji dzatinoshandisa kuita ukama hwemozambiki nezimbabwe hapana panobvunzwa mapasipoti vanhu kwana chingove kwana mabee kokushipunga bhera kwana mausinde vanhu vanenge vachingopinda pakuzivana nekuti vagara vachiita mabhizinesi ekuti vanonotenga shuga ikoko kana kutengesa fuel diesel nepetro zvinhu zvinongoitika izvi nekuzivana vamwe vanongopindawo nemimwe musingakwanisi kuti munge muri regulated saka vanhu vari kupinda kunyanya divi rekumozambique kungopinda hapana zvakanyatsogadzirika
ko kudivi resouth africa zvakamirawo sei
divi rekusouth africa ndokune mabhodha akada kuti rongeke zviri kuitira zvokuti vamwe vari kupinda nepakahwanda asiwo tine humbo hwekuti vamwe vanenge vachingoti even ipapapo panofanira kupindwa zvinobvunzwa mapasipoti pane kakutengana nekuita zvinhu zvemari nekuti kuoma kwaita upenyu hwecovid kuvamwe vasi nenyaya yelockdown vamwe vasiri kukwanisa kuita mabasa vanga vachingoita saka pavanonzi tokupai mari vari kubvuma tine vanhu vakawanda vari kutopinda sekutara kwatiri kuita pano ndo vanyanya kuuya vachinzipa kuto matesting sezvaitwa kubate bridge nezvichingodaro
ko inga mutemo wakajeka wani kuti vanhu havafaniri kuita zvekuchamba mabhodha uye vachipinda munyika vasati vavhenekwa kana kuendeswa kumaquarantine centers
tiri kuona kuti mutemo wedu uri kushandiswa kuti vanhu vange vachipinda nekubuda pabhodha kunyange vakataura kuti tambomisa huori ndo hwanyanya kuwanda pari kuita corruption vanhu vanoshandisa mari nekuda kwekuti paita mari restrictions nemaregulations abva aregezwa saka zvinhu zvaakuratidza kuti tanyanya kuvhura dambudziko richakura
mukuru musangano replatform for youth development trust vaclaris maduku vange vari parunare kuchipinge nablessing zulu westudio 7 zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi masere nemana 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe 5,071. Vapora vanodarika zviuru makumi manomwe nechimwe 81,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe 6.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose uye inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanoita mamiriyoni maviri. Vafa nechirwere ichi muAmerica vave zviuru zana negumi nezvitatu 113,000 uye vapora vachiita zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 758,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000 vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukronika mune nyaya inoti vanhu vanoshanda pachipatara chemupindo muflawayo vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 vaiswa mukugara vasingasangani nevanhu mushure mukuwanikwa kwevamwe vavo vana vaine utachiona hwecoronavirus. Pavanhu vana ava pana mukoti. Herald rinoti vanhu vanomwe kubva pavanhu gumi nevasere vakatiza kubva pamukoba Teachers College Quarantine Center mugweru masvondo maviri apfuura vakabatwa vakadzorerwa panzvimbo iyi. Herald rekare rinoti mapurisa ACID ari kutsvaka mbavha 13 dzakapakata zvombo avari kuda mushure mukupara mhosva muHarare nenzvimbo dzakatenderedza uye nekurega kuuya kudare redzimhosva kwavaitarisirwa pavakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vari kutsvakwa nemapurisa ndivana Prince Makodza, Libert Mupamanga, Godfrey Mpamanga, Decide Rice, Gerald Chiro, Prince Zakeyo, Wanda Amidu, Godfrey Josi, Ernest Temai Wembunu, George Munyaradzi Muchanyanga, Fano Chakadai, Peter Mushipe na Edward Matinyenya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuno kubotswana vanhu vakutanga kufamba, dorora vanhu vakutanga kumwa doro, saka zvinhu zvese zvinenge zvakuchinja, zvinenge zviri kufambawo ndimaovinzinaka ari kubotswana, but zviri kuitwa nezanupf panachamisa, hazvina kunaka. It's obvious izanupf haasi kupe kupe arutoshandiswa.
Kumaro SMS vashamarari vari pa Studio 7. Ine chichema changu ndechekuti hurumende yedu iri kunyanyotarisa vanhu vari mumaguta vachisiya vari kumaruwa. Nyaya yangu iri panhau yetransport. Tinoona kumaruwa kwakuna mabhazi ezukupo vanhu vari kutambudzika kufamba mhani. Pari zvino vanhu vari kufamba nzendo dzekuma 50 kilometers netsoka. Asi pese panongoparuwa zvirongwa zvemichovha kunongotaurwa zvemumadhoro. Saka ipapo tichisirewo nyaya iyoyi kuhurumende kuti hai ngapote tichitionawo kumaruwa tiwane zvokufambisa. Ndatenda tiine mafire kureva taura ndiri kumusina.
Mamunga sei vashamarari nevatereri veStudio 7, tinonzi Madziva, ndiri pamasvingo. Ndinongoda kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngatisvinurei, ngativhurei maziso, ngatingwarei. Zviri kuitwa nezano izvo ichishandisa vana kupe nana monzora izvo. Vanhu ngatingoonai kuti zvinhu zviri pachena kuti kushandiswa kwevanhu ava. Tarisai izvezvi zvinhu zvekuti lockdown izvi ivo havaikoshesi, vanofamba freely vanhu ivavo vana monzora nana kupe avo. Zviri pachena kuti vanhu vari kushandiswa nezano, ende zano inonatsozoti kana tikati ava vatungamiri vevanhu. Tobvisa utungamiri hwakasarudzwa nevanhu vemunyika vazhinji. Zviri pachena kuti iyo zano nje inongozohwina futi maelection, nokuti zano chairi kurudza chete ndechekuti irambe ichitungamirira kuita kuti igadzire nyika yeZimbabwe, asi kuti varambe ivo vachidya nemhuri dzavo dzichiguta. Saka vanhu ruzhinji rweZimbabwe ngatiregei kupusiswa nezvinhu zvatinongoona zviri pachena. Ngatihwirei ramangwana renyika yedu, ramangwana revana vedu, nokuti isu tisinoramba tichitambura. Ivo vanhu vezano vari kudya vachiguta. Chero ivava vari kupiwa dzimari idzi, but dzichapera, but ramangwana tinozoramba futi tichingotambura, nyika yedu ichingotambura yeZimbabwe. Ngatingwarei vanhu veZimbabwe.
Mamuka sei kuStudio 7, mamuka sei zvenyu nhasi. Ini zvangu ndinongotaura zvangu pamusoro pemogenzwa Grace House. Iyo imba haisi inovhota iyo, haina kana basa, inovhota vanhu. Imba ngavatore, haina basa, vanotsvaka pamwe pokuitira mameetings avo. Votsvaka pamwe pokuitira mameetings avo, vachiudza vanhu kuti zvinhu zvakamira so, zvinhu zvakamira so, ende vanhu vari kutozviona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Imba haisiriyo inovhota, chinovhota vanhu. Ngavaite bhizi navanhu kuzivisa vanhu kuti zvakamira sei. Purezidendi vedu achamisa. Ndaingokumbirawo hangu indotaura ndiri kuno kuSouth Africa kuti izvozvozvoka haimba haivhoti zvayo, chinovhota vanhu.
Makadini vashamarari veStudio 7? Aiwa, ndinofara nechirongwa chamunotipakurira mazuva ese, asi ini hangu ndinongonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kunyika kwedu. Makakatwana rumubato rinopikisa iri NBC wachamisa zvariri kuitwa nere kwakupe. Tinobanga kubatikana zvikuru. Iro bato rekwakupe iro rinotoshandiswa nerezanupf kwamunangagwa. Tinonzwa kubatikana zvikuru. Masoja nemapurisa, mapurisa basa rayo ndirekuchengetedza minyararo, asi unoona vaakupindira mune zvematongero enyika ngetikumuonza kuti nhengo dzemdc ndo dziri kungosungwa chete seivo pasina kana news dzatinombonzwa kuti wezanupf aita zvakati saka zvoreva here kuti mdc chete ndo vanongotyora mutemo kuzimbabwe
mangwanani vashamarari vestudio 7 nevatereri vese ndini mumwe mutereri wenyu ndiri pano papolokwane anga ndine maonero anguwo nepfungwa dzanguwo ko ava vanoti kwai tinoda kushandisa maranzi muzimbabwe zvinoita here because iko zvine zvitarirai muone kudhura kunoita zvine maranzi shuga iri kuita $56 kwete madhora bhageti remabagi riri kuita R300 takazvitarira muno shuga inoita muno musouth africa muno shuga tinoitenga ne23 asi kuzimbabwe yatova $50 saka zvoreva kuti maranzi awa tinomagona here kumashandisa kuzimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vari kuratidzira mushure mokuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema George Floyd kuri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muamerica vanhu vari kubuda vachiratidzira murunyararo vari kuwanda zuva nezuva kuratidzira uku kuri kuitwavo mune mamwe maguta mazhinji pasi pose meya veguta rewashington dc amai Muriel Bowser vakapa zita remugwagwa unonanga pawhite house kuti black lives matter vachiti zvirangaridze mutungamiri wenyika vadonald trump kuti upenyu hwevanhu vatema hunokosha vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vatafadzwa munjanja vanoti chikonzero chekuti rufu rwavageorge floyd rwabata vanhu zvakasimba kudare imhaka yekuti vanhu vakaona vega pavhidhiyo George Floyd achisungwa vakaona achishungurudzwa nemapurisa vakaona mapurisa achimudzvanya nevhi kusvika afa vanoti hapadi werondedzero asi vanhu vakaona zvese zvakaitika zvikavagumbura
takaona kuti vanhu vemuamerica vakaungana nekubatana shure nekuurayiwa kwakaitwa waGeorge Floyd nemupurisa kuMinnesota uku I think vhiki rapfuura iri kwakasangana vanhu vaiungana vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzese dzemuamerica kubva kuNew York kuenda kucalifornia even mamwe wemasmaller states akaita sekuoklahoma kuno kwandinogara tikaenda kutexas kunana kansas zvabva zvatopfuurira zvichibuda muamerica kulondon kuparis even kunew zealand vakatoratidzira vachiita maprotest mushure kwekuurayiwa kwakaita George Floyd
vamujanja iyi zvataona izvi pana vaGeorge Floyd hakasi kwokutanga mapurisa vachidai kumunhu mutema chii sokuona kwenyu imimi chamunofunga kuti chakonzera kuti vanhu vaite zvavari kuita izvi varatidzire nouwandu hwavainahwo pane nyaya yavaGeorge Floyd kana tichienzanisa nezvakaitwa kune vamwe vachitema nemapurisa nenzira imwe chete iyi
ndingati inini chinhu chabata vanhu zvikuru maurayirwe akaitwa George Floyd Murume uyu akadzimbirirwa pahuro yake nemakumbo emupurisa uyo aga aonekwa pasirosi kwenguva inokwana 8 minutes. George Floyd akanzwa akanzwika achikumbira kuti handisi kukwanisa kufema. Akazonzwika zvakare achichemera kuna mai vake. Uyu mupurisa uyu anga akaisa maoko ake muhomwe achidzimbirira George Floyd mupahuro kusvika endi pakabuda video iyoyoka panga paine vanhu vachiti musiyei munhu uyu, musiyei, mutsunhurei, mutsunhurei, asi akaramba akadzvanya. Saka ndingati mafire maurayirwe aakaitwa nemurungu uyu ndo zvaita kuti vanhu pasi rose vabatwe batwe nenyaya iyi, nekuti kumwe kurayiwa kunoitwa vanhu vechitema zvimwe zvacho hazvionekwi pavhidhiyo, inozongoita maybe mufananidzo kana kuti iri nyaya. Asi izvi zvaonekwa 8 minutes dzakakwana uchiona munhu achisvika pakufa pake. Inini zvakandirwadza, ndakatotaura kuti ini chiso chandakaona ichi hachikwanisi kubuda mupfungwa mangu, nekuti zvakandirwadza kuona murume achiurayiwa kudai.
Tiri kuona kuti mamwe matunhu, mamwe mameya vava kumhanya-mhanya kuti dene vachinja mitemo namashanduro anofanira kutowa nemapurisa. Munotarisira kuti rufu urwu ruchachinja zvinhu zvakawanda here takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Ehe, tichakwanisa kuchinja mitemo nemabatiro anoita mapurisa kuvanhu vechitema. Asi kuchinja uku ndinoona kuri kwandingati kwenguva pfupi, kunyanya-nyanya nguva ino yatiri yekuti vanhu vakashungurudzika, saka kuchakonzera kuti zvinhu zvichinjwe. Asi ndichitarisa nehurefu hwenguva handioni kuti system iyi ichachinja zvachose zvachose. Musazoshame kuchiita imwe nyaya yakadai. Ndakaona meya wekuWashington DC ane nzira yaakatochinja yaakunzi Black Lives Matter. Ndakanzwa kufara nekuti imeseji yakasimba yekubva wati nzira iyi yaakunzi Black Lives Matter and inzira inoenda kuwhite House. Saka munhu wese achave achienda kuwhite House achava achizotaura kuti shandisai road inonzi Black Lives Matter. That is a powerful message. And though one of the things andaona zvandafarira zviri kuitika, asi chikuru chichaunza kuchinja ini mafungiro angu nezvekuti vanhu vatema isusu tinokufana kuona vanhu vanopinda muzvinzvimbo dzekutongwa kwenyika. Vanhu vatema vemuAmerica nyangwe Europa serose ndava vanhu vanoparticipata munyaya dzekuvhota, angave kansela, angave police chief, angave meya. Zvinhu zvichanyatsokuunza shanduko ichaitawo kuti isusu vanhu vatema tibatwe neuremu nemapurisa.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Kambo kanobva kuna Thomas Mkanya Mapfumo vanhu vatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.